manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 16, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yodaidzira musangano wechimbi-chimbi nevamiririri vedzimwe nyika kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo munyika. Asi mutungamiri webato Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvinhu zvakaita midigari uye vari kufara kuti pane vari kuruma vasingafuridzire panyaya iyi vakaita seSADC. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira nhasi vaita musangano wechimbi-chimbi nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe vachivasuma kuti munyika hamuna dambudziko. Izvi vamwe vanoti munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye hurumende iri kuzviona kuti inogona kubatwa seyakageza negoka munyama. Izvi zvinotevera sarudzo dziri kushorwa nevakawanda kusanganisira veSADC neAfrican Union uye kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change mudare reparamende. Mutori wedu Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari kumahofisi ehurumende munhu mutapa muHarare nhasi vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vati kuratidzira nekusaenda kudare reparamende kwenhengo dzeTPC hakurevi kuti Zimbabwe haichatevedzera mutemo.
Kana bato rinopikisa riri muparamende vakafunga havo zvekuzvibudisa zvenguva pfupi kana zvachose mumabasa eparamende, hapana gwanza rinoitika panyaya yebumbiro remutemo wenyika. Mapato kana munhu ane kodzero yekiita sarudzo kuti anoda kutora chikamu chake here munyaya dzenyika.
Vamurwira vati hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika mudare reparamende uye kumatare nekudara haina chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeTPC mudare nemumakanzuru. Nhengo dzeTPC 24 dzakadzingwa muNational Assembly nemudare reSenate zvichitevera tsamba yakanyorerwa matare maviraya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chabangu. Asi kunyange veTPC vakanyora tsamba vachiedza kujekesa kuti vachavangu havana masimbaya, mutauriri wene Assembly vaJacob Mudenda vanonzi havana kuzviteerera. Vamurwira vatiwo vanopikisa vagara havadi kutambira zvabuda musarudzo uye vakati hurumende inoda kuita nhaurirano nevanopikisa kuburikidza nePollard. Asi mutungamiriri weTPC vaNelson Chamisa nevamwe vanopikisa vanoti zvePollard ndezvemugotsi matsuru. Kunyange vamwe vakaita savaJob Scala vaJacob Ngarivhume nevamwe vebato vemtukwakazi Republic Party vapfumbamwe vari mujeri nezvinonzi nevamwe nyaya dzezvematongerwo enyika vamurwira varamba kuti pane vari mumajeri nenyaya dzezvematongerwo enyika. Vachitaura mushure memusangano wanhasi muumiriri weRwanda vaJames Musoni vanotungamirira mubatanidzwa wevamiririri venyika dzemuAfrica muZimbabwe vaudza Studio 7 kuti vagutsikana nezvataurwa nehurumende kuti zvinhu zvakagadzikana munyika.
The briefing has been very helpful for us to understand.
Musangano wataita watibatsira kunzwisisa kuti munyika mune kugadzikana uye hamuna dambudziko. Vanopikisa vanofanirwa kutarisa mitemo nenzira dzekugadzirisa makakava sezvinotarwa nemitemo vozvitevedzera kugadzirisa kana vane zvinyunyuto.
Achitaura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Australos Siziva vati munyika mune dambudziko guru kunyange hazvo hurumende isiri kuda kuzvibvuma.
MuZimbabwe mune dambudziko, there's a constitutional crisis muZimbabwe yakabuda nenyaya yesarudzo dzakaita zviri pamutemo. ZANU-PF ino abuse makots, ino abuse ma institutions of the state.
Murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Democratic Institute vavekezela gumbo vatiwo hurumende iri kureva nepasipo nekuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa.
Inopomera vanhu vamapolitical opponents to my crimes. Kuitira kuti vakavharwa mujeri inongoshandisa tuma crimes ichocho kuti ma criminals asi ma political prisoners. Kwaiti isusu tinenge tichiziva kuti aya ma political prisoners.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyika dzakawanda muAfrica nekunze hadzisi kufara negwara ratora Zimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Kusagadzikana muZimbabwe kuri kupa kuti vamwe vana veZimbabwe vapotere kunyika dzakavakidzana neZimbabwe chokonzera matambudziko munyika idzi. Nyika dzakatemera vamwe vatungamiriri vehurumende dzakaita seAmerica dzinoti zvirango hazvisi kuzobviswa kusvika Zimbabwe yatevedza utongo wejekerere nekuita sarudzo dzakachena. Vaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa nemasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika mune matambudziko kwete zviri kutaurwa nehurumende. Vanotiwo zvakataurwa neSADC zvakabudisa pachena kuti muZimbabwe zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chokutanga chatinoita kukokotedza SADC kuti yaita vatete chaivo, sekuru chaivo, vanoti vakaona uchizvindikita mudzimai kana kuzvindikita murume mumba mako havati chakafukidza dzimba matenga, vanoenda vonozvitsveta pamusoro zvoyanikwa kuti zvizikanwe kuti paita dusura mumusha. Ndo zvaitika muZimbabwe. Saka tinotenda uye zvakanakira Africa kuti tinoonawo mapazi kana kuti organizations emuAfrica achitendeka chakashata.
Asi vamwe vanenge vasiri kunyatsofara nepakanzi neSADC vanenge vasina kugutsikana nezvabuda musarudzo vanofanira kutanga vapedza matare ese emunyika zvichireva kuti kuenda kumatare. Munoona sei pfungwa iyo?
Vanenge vachitaurawo vakarekera nezvinoitwa pamatanho kune dzimwe nyika kunenge kune zvinhu zvakamira zvakanaka. Ii munozviziva kuti matare edu edzimhosva tine nyaya dzakawanda dzinoendako, hationi pachibuda chinhu chinobuda ikoko. Tanga tine nyaya tisati aenda kusarudzo yekuti pane vanhu vakaita madouble candidates vachityora mutemo vachitumwa nefazi vachinyembedzera kuti iTriple C matare edzimhosva haana kutibatsira. Tine nyaya dzakawanda dzinosanganisira dzimwewo vamwe vaida kumira semakandidate kumapresidenti avo hadzina kufambiswa zvakanaka. Munhu anofanira kuti ati kana aenda kudare redzimhosva ndo kwaari kuenda kutsime rinopedza nyota, kwete kuvasvika ikoko wana tsime rakapwiswa. Apisa tsime ndiani? Mvura yakangwa muchero muchainga yakangwa neZANU-PF. Hakuna kana chinobuda ikoko panyaya dzekodzero, panyaya dzekuti pave neutongi hwejechekere. Saka matare edzimhosva hongu SADC haina kutadza, iri kutaurawo nemazira enyika kuti kazhinji zhinji panotanga paitwa zvemunharaunda imomo. Nokuti kana vanhu vachinge vapokana musha kamungotange maenda kwasabhuku munotanga magadzirisa mumba imomo. Asi kana baba vaita tibhengene ravabhinya kana kuti mai vavachikweya ravabhinya hamurambi muchingoti taurira naye mumba imomo, nokuti munotozofiwa kwakutodikwa kuti nyaya iyi ichitoyambutswa iende kwasabhuku iende kumatare makuru saka dare guru pari zvino inyaya yesadhaki ndosaka muchiona takatinyorera ndakanyora gwaro kusadhaki kuno kuzimbabwe kwaita dambudziko ndichitsanangura sei tisina kuenda kumatare ezimhosva nokuti aingozviziva kuti uyu unenge uri munhu nurandakapiya
vati vapindura here vesadhaki ava vachamisa
havasati vakanga vati vandaunzwa kuti vegani p f vanoti chino kuti kukanyaurangana vamwe vanonzwa ndichitaura nguva nenguva kuti nyika inofanira kuti vanhu vaonesana isuwo toona sekuti pamwe kupfusa pamwe kunonoka pamwe kunega tsavirai ngoma usiku hurefu kukanyaurangana
pane nhaurirano here dziri kumboedza kuitwa pakati pezanu p f netriple c parizvin
isu tiri kuti nhaurirano dzinofanira kuchetwa nemwana wese wemuzimbabwe vese vane maorganizations akazvimiririra kubva kumachurch macivil society vanomirira maprofessional groups newese vemabhizimusi vashandi matrade unions mapato makuru arimo munyika vanhu vakataura vemuzimbabwe 2 million vakati netichitaura nesarudzo dzine gakava 2 million vakati vanoda triple c then vamwewo vashoma vakati vanoda zanu p f ndobva vawedzerwa kututsirwa kuti isvikewo ku 2 million saka nyika yakatsemuka nepakati
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vari parunare muharare kota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken vasvika mutel aviv israel nhasi kuti vaite mumwe musangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vabenjamin netanyahu vakaita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemumiddle east misangano iyi iri kuuya pari kutyirwa kuti mauto eisrael akapinda mugaza hondo iyi inogona kupararira zvikuru vanhuwo zvavo vakatanga kufa iran nechikwata chehezbollah chemulebanon vakatoyambira kare kuti vanogona kupindira kana israel ikatumira mauto mugaza asi america yakayambirawo kuti ichatora matanho kune vanoda kupindira pagakava rehamas neisrael iri zviuru nezviuru zvevanhu zvafa muhondo iyi kusanganisirawo zvizvarwa zvesouth africa america china canada nedzimwe nyika uwandu hwezvizvarwa zvedzimwe nyika hwapambwa hwasvika pazana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 199 ukuwo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvafa uwandu hwacho hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatatu nematanhatu kana kuti 166 mukuzeya nezvenyaya iyi ivan zininga westudio 7 abata sachigaro wesangano rinomirira vatema vechimoslem muzimbabwe reensikelelo makomborero sheikh laja yasin kuti anzwe maonero avo
tagwa vanhu verudzi vanosanganisira vamwe vanotevedzera chitendero cheislam vamwe vanotevedzera chitendero chechristianity nevamwe vanotevedzera zvimwe zvitendero zvakadii zvakasiyana siyana
saka zvakazouya sei kuti imo muhamas chete mudunhu iroro ndiwo mangoti nangananga nehondo kudai
vanga vari musha wevanhu vanotevedzera chitendero zvakasiyana siyana so from that time pakabva patanga kurwisana then ava vari kuzvidana kuti pari zvino maisraelites ndivo vakatanga kutora pashoma nepashoma minda nemapossessions avo vanga vachigara imomo kusvika nhasi uno motoona kuti iyo israel yatora pakati kurei panga pasiri pavo
zvochiitwa sei kuti nyaya iyi igadziriswe hondo iyi ipere
I think munoona sematauriro anoita vari kuun vakuru vekuun pane vanoitwa ivo francesca albanese anova anoshandira kuun pekutanga apo I think about 3 years ago vakataura kuti zviri kuitika muisrael palestine iko zvino yava yatinoti apartheid zvakafanana necolonization yakaitika munyika medu muzimbabwe ikasvikira pakuti pakaita chimurenga. Saka vanotaura ivo kuti apartheid ipere, one of the best solutions ndeyekuti pave ne a two-state solution, zvichienderana nezvakabvumirana pamwe chete kuti imini penyu pakutangira apa pachiperera apa, pavo panotangira apa pachiperera apa.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vatema voshi Muslim muZimbabwe reinzikelelo Makomborero, Sheikh Laja Yasin vari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivan zabatawo mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema muZimbabwe reHarare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera kuti tinzwewo divi ravo.
Tikatarira kuti yakatanga sei hondo iri kuitika yezvino, pane vakaitenda zvakafanana nekukura vataita kare, vaiona munhu akatenda musiosa ti kuona anorova pamuromo waakupa marusi iwewe torio akanga hamasi yakatenda Israel and zvakaita zvaakaita kutsiva chete kuri kuitika enda ungazono uyo waakuarova pamuromo iyoyo atanga mhanda yacho zvingaitawo.
Tinonzwawo kuti vanhu vakuvara huwandu hwavo nevanhu vafa huri kuramba huchikwirira zvakanyanya, munoona paine zvingaitike here nekuchimbidza kuti hondo iyoyi ikurumbidze yapedzwa?
Kufa kwevanhu kwakashata, hapana munhu angafarire kuti vanhu vari kutambura. Kazhinji vanhu vanonyanya kutambura ndevanhu vasina mhosva, vaiona vanhu vakadzi nevana ndovari kunyanya kutambura. Zvinhu zvinoshungurudza mwoyo. Asi tikatarira Israel, inofanira kuita inonzi deterrent. Inonzi deterrent ndeyekuti iwo kana wadenda mangwana wotaridza kuti usazotende futi. Saka tiri caught in between established as deterrent nekuvanhu vakawanda vasafi kunyanya vasina mhosva sevakadzivana.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti kune masangano anombobatsira akaitawo sana United Nations nemamwewo nedzimwe nyika dzekunze dzingada kupindira. Munoona zvine zvadzingaita here pari zvino kuti nyaya idzi dzigadziriswe?
Inini chishuviro changu ndechekuti kana chazvikwanisika pane anonzi mahumanitarian corridors ayani aitwe, nyika dzinobetsera idzi dzipinde. Israel ichiita zvairi kuita kuti iyoyoyeses asi vasina mhosva vana nevakadzi nei vange vachibatsirika nerubatsiro rwakaita semvura, zveutano, vanorwara vachirapwa vasina pekugara vachipiwa shelta zvakadaro kuti sanyanye kunge kuite kushungurudza kwevanhu.
Avo vanga vari mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema resangano rinonzi Harare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mukuziya zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vati havachaende kudunhu reColorado sezvo vachenge vari kumuzinda wavo weWhite House uko vari kutarisirwa kupota vachisumwa zviri kuitika muhondo pakati peIsrael neHamas. VaBiden vanonzi vanogona kushanyira Israel mazuva anotevera. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri weLiberia vaGeorge Weah nemutungamiri webato rinopikisa vaJoseph Boakai vanonzi ndivo vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika asi vakasiyana nemavhoti mashoma. Muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezveutano, kunyangwe vanhu vanodarika zana vari kufungidzirwa kuti vafa nechirwere chekorera, vanodarika zviuru zvishanu vabatwa nacho, vamwe vechitendero chechipostori vanonzi vachiri kuramba kunorapwa kubuhera. Mumwe akatanga kutaura nezvekupararira kwechirwere ichi muhurukuro neStudio 7 anoti ave kubatwa seakageza negoka munyama munzvimbo iyi. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Amusande matsveta avo vakaudza Studio 7 nezvekupararira kwedenda iri kubhuyera mudunhu raIshe Nyashanu vanoti vamwe vavakidzani vavo vekereke kwaJohani Marange havashadi kutaura navo. Vamatsveta vanoti vanhu vachiri kufa munzvimbo iyi vachiti pane rufu rwemukadzi akatofira mumba.
Maiva vakashayika nenyaya yekuti vakanga vakaiswe mumba inotende kuti vaende pamasasa pakliniki kuti vandorapwe ipopo, asi vakaramba vakaiswe mumba namai vacho. Kufire mumba macho asi korera kuno kuingo iri kubata mavillage ari manext chingoti apo neapo apo neapo. Pane vakafa vaya vese hatidi kuti tivavakire kana kuunganepo padzimba dzacho tichiite mamwe maprogramu etikuita.
Vamatsveta vati vacharamba vachitaura nezvedenda iri sezvo richigona kuparadza upenyu hwevakawanda.
Saka vanhu vazhinji vamwe vaakunzwisa nezvekorera havasi kuendepo, asi iyo kutaura kudai pato nechimwe chikwata chakatoungana chitoite zvekutoti gadzegadzee makuwa nekunga kurya kunga kushamisira ndakando zvinhu zvetiri kutinetsa kunoku. Vanhu vari kunoku vanode dzidziso yakanyatsokukura chaiko.
Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Bishop Johannes Tanga vaudza Studio 7 kuti masangano anomirira zvitendero izvi haana kubatana, ndosaka dambudziko remapostori ekwaMarange risingaperi.
Bvunzo yangu kunyaya yawataura ndeyekuti collaboration mukushanda pamwe chete ndiyo yakakosha kuti tiite senyika, church, media negovernment. Tinofanira kunge tichitsvaga nzira dzokushanda pamwe chete. Justice, kuparwa kwedzimhosva, vanhu vakawanda kuseri kweshoko raMwari. Izvozvo izvo zvinoda kuti tikwanise kushanda tose.
Bishop Ndanga vaendera mberi vachiti zvikwata zvikwata zvemasangano aya anomirira zvitendero izvi ndiwo avhiringidza kuongorora mabasa avo. Studio 7 yambwedza kubata Ishe Nyashanu vanotonga dunhu rebhuyera South, asi vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vaShepherd Chengeta vanova mambo makumbe wedunhu rebhuhera vaudza Studio 7 kuti dzidziso yezveutano nezvekutyorwa kwekodzero dzevanasikana vanorozwa vasati vabva sera nekuti hapana matano akasimba ari kutorerwa vari kuchikora mutemo.
We have made a lot of progress. It is cascaded down to my villages. Takaramba tichibva tirikunana plan international and so on. Zvekuti takaenda kumapostori kwashishoshovamata kutopricha tiri mukati memapostori. And also ivo vave mapurisa pasi zavo tiri kupiwa mukana wokutaura pamachechi especially kwamarenga kwanguyakuya.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kutaura nevekereke yeJohani Marange.
Tinenge tichitarisirawo zvekare kuehurumende yaita hurukuro nevakuru vekereke idzodzo avo vasingabvumidze nhengo dzavo kuti vaende kuzvipatara. Vakagarwa navo pasi vakaudzwa manakiro azvakaita kuti vange vachienda kuzvipatara. Tinoona dambudziko iroro rinokwanisa kugadzirisika. Asi tikasaisa hurukuro navo zvinonetsa kuti tigadzirise dambudziko nekuda kwokuti harisi dambudziko idzva revamwe vanhu vasingabvumidze nhengo dzavo kuenda kuzvipatara.
Murukota reutano, Dr. Douglas Mumbeshora, vanoti denda rekolera, riri kupararira zvakanyanyisa zvokuti dunhu reBuhera ndiro rine huwandu hwevanhu vakatapurirwa uye nekufa munyika. Dr. Mumbeshora vanoti dambudziko guru mudunhu iri zvikuru kuBuhera district nderekushayikwa kwemvura yakachena zvokuti kuchatangiswa chirongwa chokuchera zvibhorani mudunhu iri. Vatiwo mamwe mapostori emudunhu iri ari kudzosera shure zvirongwa kusimudzira utano munharaunda nokuti havadi kuenda kuzvipatara. Hatina kukwanisa kubata mumwe mukuru wekereke yeJohan Marange vaNimrod Taguta kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 kuHarare, ndine Ropafadzo Mapinhidze.
Munau dzemitambo vateriri tiroda kukuzivisai kuti mangwana tichange tine hurukuro na Elliot Mujaji uyo akasimudza pasi rese nekutora menduru dzegoridhe makundano ekumhanya nzendo pfupi dzakaita se 100 meters kumakwikwi eWorld Paralympic Games. Kubvira ipapo Zimbabwe iri kungoenda kumakundano aya asi ichidzoka isina chayakabata, izvo zviri kurwadza Mujaji. Nekudaro musakanganwe hurukuro yakakosha iyi yakaitwa naye mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati na Elliot Mujaji. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mujaji anoti Zimbabwe yasarira zvikuru kwete mumitambo yevakarema.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yegwara igwaro rakaburitswa neSADC nezvesarudzo dzemuZimbabwe dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye musangano wechimbi-chimbi waitwa nasi nehurumende ichisuma vamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nezvemamiriro akaita zvinhu. Tichatarisawo nyaya yehondo inotyisa pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisaya anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende nasi yadaidzira musangano wechimbi-chimbi nevamiriri vedzimwe nyika kubva muAfrica kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo sezvinonzi nevamwe zvaita munyika. Asi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka, uye vanotiwo vari kutenda SADC nekubuda pachokwadi kuti sarudzo dzemuZimbabwe hazvina kuitwa zvakanaka. Zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvinonzi zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Vamwe vechitendero veJohan Marange kuBuhera vanonzi varikuramba kurapisa vatendi vavo izvozvo pakuti kupararira kwechirwere chekorera kurambe kuchienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokushayi mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Hola mgela ku Studio 7 mhla ka 16 kaMfumfu 2023 ngoTaboka Ncube endabeni zethu lamhlanje
indaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Esilazo namhlanje
andale zombusazwe elilabameli eParliamenti ngokufuna kwalo ndingacabanga ukukhipha abameli bakho ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi eside akuladuka usisekelo sombuso.
Uhulumende uthi akukho okuhluphaya kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele eParliamenti.
Usobala ukuba lokhu okwenzakala umalunga ethu eParliamenti kwenziwa yiZANU-PF.
Kodwa ibandla eliphikisayo ele-TCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Amalunga edalela eParliamenti lamakansila ebandla le-Citizens Coalition for Change bathika basoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukulumende uthi akukho okuhluphaya kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalela eParliamente esithi lokhu yikulwisana nje kwabantu bebandla eliphikisayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphuma emhlanganweni obuphakathi kosaphethe isikhundla somphathi ntambo kahulumende obona ngamazwe omhlaba umnumzana Amon Muriwa labameli bezigodlo ze-Afrika kweleZimbabwe. Asizweni umnumzana Murira echasisa,
where political party in opposition and represented in parliament of its own
andla lezombusazwe elilabameli eParliament ngokufuna kwalo ndingacabanga ukukhipha abameli bakho ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi eside akuladuka usisekelo sombuso wethu.
Uqhubeke esithi kungamanga ukuba abantu abasemajele abebandla liphikisayo babotshelwa ukuchothoza uhulumende. Umnumzana Murira uphinde wathi ukhetho solwedlule kuleli njalo akusoze kube lokuhulumende womanyano ngoba uZulu weZimbabwe sawakhetha ibandla lakhe. Omkhulu wabameli be-Afrika kuleli engumeli weRwanda umnumzana James Musoni uthi abakhathazekileyo kabaye emthethwandaba.
I think they should look at what is provided for in the laws of this country and they follow them to sort out issues that arise.
Kumele bakhangele okusisekelo sombuso welizwe bakukhangelisise lokho ukuze balungise okulakho ukuhlupha.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kunenge ukuhluphayo kweleZimbabwe okumele kulungiswe. Uthi kugoqela ukuxotshiswa edayela eParliamente kwamalunga ebandla lakhe okwenziwa ngumnumzana Sengezo Tshabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC.
In fact, this is not a TCC matter. It is ZANU-PF's attack and assault.
Akulani lesisi siloko yizani PF enza lokho kusobala ukuba lokhu okwenzakala kumalunga ethu eParliament kwenziwa yizani PF
umnumzana Jamisa uphinde wathi kumele kukhululwe abavalelwe entilongweni abanje ngomnumzana Job Scala okuthiwa watho kuzela udlakela
also political prisoners people like Job Scala Garivume MRA
silazo izibotsho ababotshelwa ezombusazo uJob Scala uNgarivume labe MRP kumele bakhululwe
uncome owenziwe inhlanganiso ye Southern African Development Committee SADC ethi kumele kulungise ezokhetho kwele Zimbabwe
the principle and approach of having African solutions to African problems.
Kumele kube kutshengisa ukuba indubo zeAfrika ziqedwe ngabantu beAfrika. Okwachiwo ngabantu ukuba ukhetho lolu aluzange lukhiphe okwakufunwa ngabantu.
Akakhulumanga kangako ngokuqhuba olunye ukhetho eZimbabwe kulandela oluqhutshwe ngoncwabakazi ethi alwenziwanga ngemfanelo. Ingcishi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi i-CCC kumele ihlele indlela zokuvikela udubo olufana nalolu abalalo lokuxoshwa kwamalunga alo.
Confusion esiyibona kutribusi yakulokho berikholana eParliament ikureflecta on i-problem esiyasikhuluma ngayo ukuthi i-opposition kumele iphume ku-state of nature lapho kungela mthetho khona umuntu owenza okufunayo ngenxa yokuthi kungela mthetho oqondisa abantu ukuthi amandla anje ayenziwa ngubani amandla okurecorda asezandleni zikabantu. Kumele kube le constitution kube lama structures from national up to village level esiwazi ukuthi ba report kubani olamandla ukurikhola abantu ngubani singabe njalo ama courts eZimbabwe kuba lula ukuthi echasise umthetho njalo protect abantu aba electwe ngamaZimbabwe
eZimbabwe laqhubha ukhetho ngoncwabakazi lonyaka olwachothozwa yiFATAC European Union kanye le African Union abathi kalwenziwanga ngemfanelo Nimele Institute 7 ngise Harare ngimnodolo zindlovu.
Amalunga edalela eParliamente lamakansila ebandla le Citizens Coalition for Change vathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu kwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. UChabangu uthi abazakwekela bazathwala nzima njalo balakho ukuxotshiswa kumakhansile lakudala leParliamente. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Amalunga wonke aleli bandla athi kawusoze ayesebenza eParliamente la kuKhansili emele izigaba zabo kuze kuyefika umhla ka 25 imfumfu. Aqothoza isinqumo esenziwa nguChabangu esoxoxisa kwabanye babo. Umnumzana Prince Dube oyibandla leTRC omele isigaba seNtumba leNjube edalela eParliamente ukhuthaza abantu ukuthi babazwisise ngesinqumo esenziwe libandla lakhe.
Cela ukubana libekezele libe lothando libe ndawonye sibambaneni angisoze ngalishiya eNtumba njube constituency njengomuntu elangikhethayo ngizabe ngilani lokhu nje esikwenzileyo kathi esikumbe sikwenzayo okwe disengagement ikuzama nje ukusenda i-message kakhulukazi kulaba abafuna ukuganga ukuzama ukuthi bakhiphe abantu abakhethwa ngabantu kuma constituencies sizama nje ukusenda i-protest message.
Umsekeli kaMeya uKhansela Donaldson Mabuto uward 9 ngomunye wabaxoxwe nguChabangu uthi bangena kuZulu hathe emahofisini ekhansili.
Thina sizabe sisebenza lani zakhamizi nyawo lunye lani ma-residents eTempopoma senior citizens lama key stakeholders ethu. Ukhansela wenye ukhona ngikhona ehofisini yami kathesi ngiseva linama-residence kaward 9 Mpopoma. Loko kukhulunywa kwabo baba uChabangu lokho hhayi bayaphupha sizobona ukuthi kuyozala nkomoni.
UChabangu uthi uzajezisa wonke amalunga aleli bandla angaxothwanga enyekela ukuya eParliamente lakumakhansili.
Kasikwazi lokhu ukuthi kulabantu abazadisengeja. Thina sazi ukuthi ama-members of parliament baku-suspension bengaqeda i-suspension yabo bazahamba emsebenzini bayekwenza umsebenzi lo abawukhethelwayo ukuthi bawenze. Kodwa nxa kuyukuthi babe sebethethe khonokho okuthiwa yi-disengagement izembe lizakhala.
Kusenjalo amagqwetha ebandla le-TBC asebhalele uChabangu empophisa ngesenzo sakhe sokuloba incwadi yokuxothisa amalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili. UChabangu uthi kakayitholi incwadi yakhona.
Siyawuzwa umzila wokuthi baseve ehofisini yakobulawayo, kodwa-ke ngasese babuye bathi khonkhona kabangazi, kodwa bayireceiver ama-papers ami bavume ukuthi ngililunga le-TBC. Kasikwazi-ke ukuthi bawathethe njani lawo ama-papers nxa besithi bona kabangazi.
Iningi labahlali bakobulawayo bathi ungayisebenza ekhansilini ungabangela ukuthi uhulumende abakhethele amakhansila lawa athiwa ngama-commissioners baphathe idolobho lakobulawayo. UMnumzana Melusi Mpofu oligqwetha kobulawayo uthi amalunga edalela ephalamende labo bengaxotshwa bengakhalala ukuya ephalamende okwesikhathi esithize.
Umember of Parliament loses his position as member of parliament nxa engaluva iparliament for 21 days ezilandelanayo without imvumo kaspeaker or president of the senate. I-21 days ezikhulunywa ngazo lapha bakhuluma ama-days lapho iparliament iyabe ihlezi khona isenza umsebenzi weparliament.
Ubele ungazwanani emhlanweni waleli bandla ukuthiwa yi-caucus meeting izolo amanye amalunga esola isinqumo sokuthi bangasebenzi. Isikhulumeli saleli bandla uPromise Mkhwananzi ubengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Ngingu-Ezra Jesus Banda weStudio 7 kobulawayo.
Umongameli wakwele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzabhidliza iHamas kulandela ukuhlasela ekwenze elizweni lakhe ngeviki ephelileyo. Lokhu kuza ngesikhathi sekulabantu abedlula inkulungwane ezine asebefile kulandela ukuqhamuka kwempile. Umphathintambo weMelika obona ukudlelana lamanye amazwe uMnumzana Antony Blinken okwele Israel namuhla usebhode emazweni ayisithupha eduzane lele Israel ngenhloso yokuvimba ukumemetheka kwalempi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo Sheikh Laja Yassin ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ephansi kokholo lwesi-Islam eZimbabwe eMakomborero Insikelelo Trust.
Indaba yokuthi ubani une-ownership une umhlaba yabona, like mina ngazalelwa ngakhulela eGwema, ngaba nendlu lapho. So mina uma ngihlala kule ndlu, if ngithatha umhashi or iloja or umuntu wenze irent, ngithi ungahlala kule home ungangeni e-sitting room, ungangeni kuphi, ungisebenzisa i-dining room wena. So kube ne-agreement leyo, but umhashi lo, this iloja or i-tenant ajika athi hayi mina sengithatha le ndlu, sengifuna ukuthi wena usuke kulendlu le uyohlala somewhere. Sekuba ne-problem leyo ukuthi umnikazi wendlu angeke ashiye umuzi wakhe, indlu yakhe, but lo umqashi lo sekazibonanga ama-right to the extent yokuthi lo mqashi unabantu bamsupportayo, abantu banemali, abantu bana amandla ufana nabo-America, ufana nabo-Britain. Because mina uma ngibhikile le cala leli sengithola ukuthi i-Britain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa, not ukuthi ama-Jews abekho right, no, bakhoze ukuthi ama-Jews laba bathi umhlaba lo owethu. Kune statement bayikhuluma before 1947 bathi the land without people for the people without land.
Kuyini okungaphathisa kuyiwa phambili?
I-solution iqala lapho ukuthi i-UN iplay i-role ye-mediator. Bahlalisa abantu phansi bakhulume nabo ukuthi okay, sibe ne-agreement past years, asilandeleni le-agreement. Then sibone ukuthi abantu basePalestine, ePalestine, kunenkinga le-Hamas. Idilwa kanjani ukuthi bangalokhu every time baba ne isikhalo bangene ku-Israel, yabona? So masicale nilapho ukuthi i two state solution leyo, even if is not 100% kubo abantu basePalestine, asicale nilapho kube ne peace kukhulume lapho, then ama rights ukuthi uba nune right leyo nayo le right kuzokhuluma later, but khona manje every day abantwana bayashona, abantwana bayababulala, so angeke siqhubeke kanjalo.
Lo ngu-Sheikh Laja Yasin owenhlanganiso yemakhomborero insikelelo Trust obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Modric Maeresera ongumkhokheli wenhlanganiso ye-Harare Lemba Jewish Community.
They were attacked without warning, and when things are happening like that, even though it's regrettable that it's the innocent who suffer most during conflict, there has to be a deterrent that it needs to be established. If me, I have to think about it. It will be my own people, I have to think of the profession.
Abantu be-Israel babeziphilela impilo yabo, bahlaselwa belibele, njalo izinto zingenzakala njalo, kufanele bazivikele. Ukuhlasela okunje kungenzakala kimi, into engiqala ukuyicabanga ikuvikeleka kwemuli yami, ikakhulu sibona ukuthi i-Israel ayisiyo eyaqala limpi, kodwa yaqalwa ikuhlasela kweHamas. Kubuhlungu nje ukuthi lapho kulokulwisana khona, kulokulahleka kwempilo kaZulu ongelasici, kodwa ngibona sengathi i-Israel ilelungelo lokuthi izivikele. Laloba abantu bekhangelane lodubo eGaza, ngikubona kufanele ukuthi i-Israel izivikele, njalo yenze lokhu ngendlela ezakwenza ukuthi ingaphindi ihlaselwe njalo kwela kusasa. Kufanele sinanzelele ukuthi ibutho leHamas elisekelwa yi-Iran alikuvumi ukuthi kube lelizwe elizimeleyo ele-Israel. Ngenxa yalokhu, kunzima ukuthi kukhulunyiswane kube lokuthula, ikakhulu ukhangelane lesitha esafungela ukukubhidliza.
Doesn't recognize the existence of Israel. So under those circumstances, it is difficult to negotiate a lasting peaceful solution with someone who is avowed to your destruction. There is no negotiating with such an enemy.
Lo ngumnumzana Modric Maeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Singangangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elekhatha lithi eleRussia selibisele kwele Ukraine abanye abantwana elabathumba kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwamazwe la. Iziphathamandla zikahulumende welekhatha zithi abantwana abane sebebiselwe kumdeni wabo. Inhlanganiso International Criminal Court yathi kumele kubotshwe umkhokheli wakwele Russia umnumzana Putin kulandela ukuthunjwa kwabantwana libutho. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ophikisa uhulumende kwele Chad umnumzana Success Masra uthi wethileke ukubuyela ekhaya ngenxa yesimo esibi esezombusazwe elizweni lakhe lapho okubotshwa mahlayana bonke abaphikisayo. UMasra okhokhela ibandla le-The Transformers uthi uzazama ukubuyela kwele Chad esuka kwele Melika ngoLwezi. Zulu ukhuthazwa ukuba alandele indlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi abayibhalelwa ngodokotela ukuze bengafiki kubanga lokuphazamisa impila kahle yabo ngokuyisebenzisa ngendlela ezingaqondanga. Kubika uMark Peter Ntambe.
Omunye wabakhuthaza ukuba kulandelwe okulethwe emabuthasini amaphilisi ngomnumzana Shimon Chakawa okhuthela inhlanganiso ye-Pharmacy Advocacy Zimbabwe. Uchakawa uthi abantu abanika uZulu amaphilisi ama-pharmacies bathembekile, ngakho-ke kumele uZulu alandele abakulekayo emakhasini amaphilisi hathi ukuyanatha santando.
Discovering, formulation, down to the chemical structure, the clinical uses, and the side effects.
Udokotela Joy Chisamba ofundisa e-University of Zimbabwe uthi amaphilisi anikwa ngabodokotela alakho ukuba yingozi angasetshenziswa ngendlela engathiyo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kitichareka okhokhela inhlanganiso ye-Pharmaceutical Society of Zimbabwe othi amaphilisi alama-opioids ikakhulu ayingozi uma enathwa okungahlelekanga. Udokotela Nkululeko Dewa okhokhela inhlanganiso elisana lezidakamizwa eRua Inner City uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benanze isidingo somuthi abawusebenzisayo ukuze bengadini bengena-ke engozini lukhona ukuthiwa i-addiction.
Ngoba ikhosi yona leyo enikiweyo kutsho ukuthi ukhangelwe kwakhangelwa kwabonakala ukuthi nge-age yakho, nge-weight yakho, kutsho ukuthi lokhu okunikiweyo kuyalingana, kupinywe kwabonakala ukuthi kuyalingana lazo zonke lezi zinto engiziqambileyo, age, weight.
Udewa uthi ama-pharmacist anakho ukulandela indlela umuntu anatha ngayo amaphilisi ukwenzela ukuba engambulalile kumphazamisa. Abenhlanganiso ye-South African Medical Council bathi inani labafika okuyisilinganiso sokungama-20 babilekhulumi 20% basebenzisa ke amaphilisi athiyeneyo ngendlela engaqedanga. Ngimele isitho 7 eHarare nezimakitha mfambi.
Sesifikile isikhathi sokulima kweleZimbabwe, abanye bekhala ngokuswelakala kwenhlanyelo okokulimisa lokunye. Kuyini okumele abalimi bakwenze ukuze bethole isivuno esihle lonyaka? Umnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology, uxoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ngokungenziwa ngabalimi lonyaka.
Bakhulula zinambekele siyakwazi ukuthi vele kuyatshisa nelezulu likhona vele kutshisa sithiyane lo mumbu kancane unless na umuntu enamanzi wakhe enga-irrigate engathelezile. Yes, kodwa kulaba abalimi abadependa on izulu sihlanyele esithi ngesilungu ngama-traditional grains. Unyawuthi wethu, ibele lethu inokula ma-varieties amaningi, ama-open varieties ngalani ayamilana nelanga elikhona. Siyakukwazi ukuthi nakanjani ngizavuna khonokho okungani. Akuthi-ke sesitsheliwe futhi ukuthi izulu khanya lithwane futhi nawusekuhlanyelele khonokho imbezo lezo ezilelana lelanga sizame lokukhava indawo yethu nosiyivale ngotshani uma kukhona sivale ngamahlabethi lawo amahlangu siyabe ukuthi amahlangu sivale lokho futhi yimanje sizele ukuthi lelele izulu elincane elikhona sikwazi ukuthi kumanzi zakhona kuzahlala bukhona for an elongated time, say for 2-3 months, you know, kube njalo sikhave simake futhi sivale ukuthi sizame ukuthi reduce i-evaporation.
Ye, kodwa kulokunye khonokho baba Ndlovu okokuthi abantu bahlanyela inyawothi lokunye, kodwa siyawazi ukuthi abanye abantu abakudli konke lokhu, manje kumele bekuhlanyeleleni khonokho.
Yazi ngumbuzo omuhle lo, omuhle kakhulu. Yes, abanye abantu abathandi ukudla inyawothi, abathandi ukudla amabile eklang, you know, esithi yisogama. Kodwa kulime nxa usendaweni eyomileyo, ukulimelana uzathatha-ke uyefaka e-GMB. Uzathatha na i-GMB iphuze ukubhadala ngoba vele umprayisi. Kunekhampani leya kobulawa etshwala le, ingwevu, iyathenga amabele, iyathenga amabele isiyabhela utshwala. Thatha imali yakhona besithengisile, uyethenga impuphu yakho eyomile. Kunokuthi ulambe, usele umumbu olimileyo, usele le mali. So you rather plant in ama-traditional grains, uwathengise. Yizi lami ngiyawuthi ngiyawuthenga. Why? Ngoba yiyo efika ngayo iy'nkukhu zami ezibonakhazi. Uyabona? So bakhona abalimi abafuna inkukhu abawafuna amabili. Yeza busile imakethi yakhona leyo. Kuthi ngingawuthela imali yakhona leyo ukuthi ungayathenga-ke inkukhu lakho yani eyomuntu. Lelo ngapha emendeleni lapho onganikome khona. Sigijimise futhi ukukhangela izifuyo zethu zingane. Ngikhuluma ngembuzi, ezimvu, ngenkukhu, ovundla, bana ezincane. Wayenzincane ngoba lazo ziyamilana lelanga, ziyamilana lokuswelakala kokudla. So asizame ukuthi sibone abalimi sebakhona esigabeni sibe lolwazi oluthile okufuya imbuzi okuhlezi onganiluphezulu khonokho kuqakathekile. Ngithatha njalo futhi ezinye iy'ndima zethu emasimini ethu kasilimeni ukudla kwembuzi. Bangahamba kubalimisi bazabatshela ukuthi khona inhlanyelo enje eyokulima ini ukudla kwezifuyo zakhe. Kodwa kuyancedisa ukuthi nxa ukudla oku-natural sokuphinde ngale ulakho kuthatha khonokho okulingileyo ukuchole kumbe ukuthola kumbe ukugaya kumbenzani kumbe ukugamgamula esingafida-ke ini izifuyo zakho.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani igama uJosephine Siziba. Okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikoBulawayo, amagama azo. Ngithanda ukubingelela okuqala uPrudence Mkhwebu, kubuya uMbalenhle Mkhwebu, sokusiza ukuthi leThemba Mkhwebu, uZumuzwethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngibingelele nezihlobo zami ngezindawo ngezindawo. Ngibingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa nguNaphilelani. Ngizolingelela usisam omncane ohlala koBulawayo eNkulumane kosesibile, igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nguNakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga. Into esendingelela lani basakazi,
salibonani kuStudio 7, igama lami nguNobuhle Ngwenya odume ngelikaMasithela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, uKhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCina Thunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi loNdodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Baningi bona Nkosi yami. Nonkosi, noSiya, loMelokuhle, loSimisini, loSindiso, uFarayi, umama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
KuStudio 7 njani balaleli? Hayi, obudisayo nje nguNcube. Umfana kagogo obudise lapha eSouth Africa. Ake ngisathanda ukubudisa i-Olet Dami kwele ngisuza leo esidahala. Hayi, ithi impila yephambili khona ngapho.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 elisethulela iy'nhlelo zethu. Mina igama lami nguBheki Wotoni. Basakazi bakaStudio 7, siyajabula iy'nhlelo zenu elisethela zona. Ngokuhlala mina ngiseSouth Africa, eJohannesburg, ekhaya Mbuye Ntaba Zindula. Ngibingelele umamncane wami ose-UK, ngiyaye linjani lonke khona ngapho. Ngibingelele bonke abatsha abaseZimbabwe labase-Afrika bonke ngediaso. Kuhamba neni, senzeni into ezinhle, siphakamise Southern Africa. Ngiyabonga.
Bonani, salibonani kuStudio 7 malaleli. Nengikhulumayo nguGuyton Sibanda wamatopo eBaron Fox injelele wayitonda. Kana kubingelela izihlobo zami zonke sonke
sisemazweni. Sanibonani emsakazweni. Ngiyaphila kodwa nonke, hayi mina ngiyaphila. Ngiyaphila mpela kakhulu. Okhulumayo nguSolomon Mkhokheli Ndlovu. Masiza. Ngokuzalwa ngisekhezi konyongola komqabuko sentezi famishini isikole engifunde kuso. Bengisathanda nami ukuthi ngibingelele wonke abangaziyo. Kakhulu inkosikazi yami uBongwe Mathia Njini Ndlovu. Ingane zami sibabongeni Masiza Ndlovu, uzothi awande Masiza Ndlovu, uzothi uSiyanda Masiza Ndlovu oseBulawayo. Laba abanye balapha eGoli sibabongeni awande bakhona la eGoli. Ngithande futhi ukuthi ngibonise kakhulu ngingakhohlwa odadewethu osekhaya, abasekhaya bonke nje odadewethu nabafowethu nje ngibabulisa bonke. Ngiyabathanda bonke. Mathia Njini ngiyamthanda, unkosikazi wami ngithanda izitayela zonke, nami ngithi ngizizongithanda ngendlela eright.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayezo yenu. Kulive Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ezikhathaza abantu kwele Zimbabwe. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele ePhalamende. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-TCCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Silugqiba ke lapho uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.